Isuve Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Tagabatana Living Together Institute, Nema Women's Organizations, Ekunok South Africa, Tadziploya Mazamai, Atnot Maspiring Women Leaders, Kutse A Observer, Oshukitika Ku Election, Ekunok South Africa, Apogan, Warukuno Futa, Mangwana, who choose Ma Provincial Leaders, Nema MPs, Ishazitot, Pachuzo, Tunga Miri, Wenika.
Madzimai amauya nawo anobva kumapoka api neapi.
Tauya nemadzimai abva kuzano PF, abva kuTCCC, vauya kuzoonawo zviri kuitwa nemadzimai kuno kuti tichimira navo in solidarity, tichivapemberera, tichivasapota, tichivakwanisa kumira kuti vakwikwidze munhu. Nzvimbo zvepamusoro-soro zvematongerwo enyika.
Taimbonzwa zvemhirizhonga pasarudzo kumusha ikoko kwakadii.
Pari zvino kunoku kwakanyarara tamanager deploya four provinces. Hakusati hako kwane macases akawanda kana kuti atamboona political violence. Pane special voting yakatanga ndo iri kuobservwa iyo iri kufamba zvakanaka. Pane vamwewo vanga vasina kuregister for special voting vaiendawo kusvika vodzoswa vachinzi maifanwa ngemakaregista nechekare.
Chikurukuru chakusimudzai kuti handei tinoona zviri kuita vamwe chii?
Chanyanyotisimudza kuZimbabwe ndechekuti kuno kuSouth Africa kunoshanda inonzi party list proportional representation voting system, iyo yekuti vanhu havavhotere maindividual candidates zvatinoona kuZimbabwe zvefirst past the post, but vanhu vanovhota vachishandisa proportional representation system yavanenge vachivhotera mapolitical parties nemaindependent candidates.
Izvozvo munoona zvakanakirawo Zimbabwe here?
Nzira iyi tiri kuona yakanaka zvikuru. Pane kampeni yatakaloncha kuZimbabwe yekuti kuchinjwe the electoral voting system from first past the post to proportional representation. Bo tinoona zvakanaka kuti tikashandisa proportional representation zvinobatsira kudzivirira vakadzi kuzvinhu zvakaita sepolitical violence, harassment, sexual harassment, intimidation, online violence nenyaya dzevote buying, nekuti zvinenge zvakusaexposa madzimai kuti avote ari iye dunga munhu asi vanhu vanenge vachivhotera political party.